Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina 3/2/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuva nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka. Kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill. Kana ikava mutemo tinoona zvichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo.
Vatori venhau voshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo inovhiringidza mashandiro avo.
Kutobvisa mafans ese mosara musisina kana chinhu wozi hauzive kuti inotora how long kuti vazoactivata kuti ma12 months achava kutipa vachatipa mapemit here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit.
Mabhanga ekuSouth Africa oyambira kuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe kutanga gore rinouya kana zvinogadzirisa magwaro azvo ekugara munyika iyi. Vezvematongerwo enyika vokakavadzana paurongwa hwesarudzo dzemabielections pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vatori venhau anoti ari kushishikana zvikuru neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act achiti izvi zvinodzorera kumashure budiriro yanga yavepo zvitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziva kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emerson Mnangagwa. Musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy. Vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika sachigaro Media Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADC vagoje maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weaipa uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Vatendawo hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita. Vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo.
Tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro hurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka. Kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill. Kana ikava mutemo tinoona zvichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo. Tine zvimwe zvi zvatinoona zvakafanana nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kusvika even munguva yeCovid COVID-19.
Izvi zvatsinirwa navaClarice Maduku vanove mukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa rezinesi kuChipinge.
Sekutaura kwandu ndakaenda bva kuChipinge ndinoziva kuti tine macommon radios 3 akalaisenzwa kuchimanimani. Chimanimani common radio kuChipinge tine ndau common radio nevemuganga common radio. Zvinotaridza kuti zvimwe zvizhinji zvanga zvichema-chema kunharaunda idzi dzekutiwo tikwanise kunge tichitaurawo nyaya dziri kuitika dzeupenyu hwedu dzetsika nemagariro zvataishuyirawo zvimwe zviri for ethical issues. The one I'm coming with our Sabuida expresses as a kind of issue. You know, to power from where we are saying this is the same question, which is you,
Bill Cyber Security and Protection Act rakatopasa muParliamente uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Bill Private Voluntary Organizations Amendment Act rakatobuda mugwaro rehurumende reGovernment Gazette uye Paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzeruzhinji pamusoro pebhiri iri kutanga svondo rinouya. Bazi remutemo richiri kunyora Bill Patriotic Act uye rinotarisirwa kuendeswa kuParamende nguva ipi zvayo. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga vati kunze kwekuwandu zamitemo pamwe nekupa marezinesi ekutepfenyura bazi ravo riri kuedzana pose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende ekuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Bill isiri pasi pebazi ravo.
We are like to say that Zimbabwe Media Commission Act came and left few things and legislated that affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media to operate.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission Act haina kugadzisa zvinhu zvese. Saka tiri kushanda nemamwe mapazi ehurumende kuti tigadzise zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka.
Vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva. Amai Mutsvanga vatiwo nguva ino yedenda recovid-19 sachigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Sipo Mukone vatiwo seParamende vari kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Vatiwo zvichiteera kushungurudzwa kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau, komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuParamende asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa apuwa mazuva manomwe kuti aperefete rufu rwenhengo yeMDC Alliance Vanyasha Jambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi wapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vatsigiri veZANU-PF ava vaiedza kurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano nevatsigiri vavo mudunhu reMasvingo. VaMawere vanonzi vakaitwa kafira mberi vakaendeswa kuchipatara cheKwaGutu vasati vaendeswa kuHarare uko vakashaya nemusi wechishanu vakaradzikwa nemusi wemugovera kwaGutu. Asi vasati vashaya vakanomhanara kumapurisa nekuvapa mazita evanhu vavaipomera mhosva yekuvaita kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa ekumasvingo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta riri kumirira mhuri yamushakabvu Mawere vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhengo yeMDC Alliance yaka urawa kuti yakarohwa ika kupedzisira vafa nenyaya yemavanda ayakanga yapiwa inonetsa mabatirwo airi kuita nekuti nhengo iyi yakandoripota paGuti Rural Police Station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Vakangosvika pakufa vanhu vava pasina kana vasungwa kana tisakumboudzwa kuti zvanga zvavapapi mutsvakurudzo dzemapurisa atinati investigations kuti vanga vabudisa chii, hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta tichitayo toda kunzwa kuti hama yedu nyaya inomboa papi, kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. Saka takabva tanyora tsamba kuna ose mucharji wekwaGutu tichibvunza izvozvo tichivapa 7 days kuti avo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa pama chini chaka buda pama investigation nao
kwa mapurisa wakasa pindura chini chinenge choitika
kama wakona kupindura mazwa mama mwaya kapira chachaka zimanzira zimeita kutikiwa manikizire kuitua kutini waitezo wanafana kuitezo wanatengeru wanabungiro rentemo sema purisa kutuwaite chakurute zao kana pawe ya mungu atunga tukombulede itachipanyi yake wanasungiru wakutuwaite manifestation ziwayo
tiruku njuwao kuti mzimai we mufi ne mningi na wacho waka mkochinge tezuwa nema purisa zuru kufamba siicha isu
ichoko adikuti mzimai we mufi ne mningi na we mufi wakambo towa kubapa kutu besi nchungu wanao kukutu police station wa sungwa aswaga zware geza kunungua jikashuja zo zaileve musiku wasi nachagira waganga wawapa wapone
Gweta wa Martin Mureri wanuwa nengwe Zimbabwe Lawyers for Human Rights baru parunare kumashingo Mabanga ya South Africa anonzi akunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvakashandisa magwaro eZimbabwe exempt permits kuti zvigadzirise magwaro azvo gore rinouya risati rapera kutadza kuita izvi mabanga aya anenge ovhara mabhuku azvo ekumabanga Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekukanzura maexemption permits aya, mamwe mabhanga emuSouth Africa akaita seCapitec, FNB, Absa neNetbank atanga kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuisa mari mumabhanga aya kuti zvinofanira kuuya nemagwaro matsva anoratidza kuti zvine mvumo yekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Mutsamba idzi dzimwe dzacho dziri mumaoko eStudio 7, mabhanga aya anoti kubva musiwandira 1 vose vanenge vasina mapepa anoratidza kuti vane magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa zviri pamutemo vachange vasisabvumirwe kushandisa mabhanga aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muRustenburg South Africa, muzvare vimba yemashaya mombe, vati nekuda kwedanho ratorwa nemabhanga iri vave kutomhanya kunobvisa mari yavo kubhanga pashoma nepashoma kuitira kuti panozosvika nguva yatarwa nemabhanga aya vange vasina mari iri kubhanga sezvo vachiti vanenge vasati vawana mapepa ari kudiwa nemabhanga aya.
Kutobvisa mafanzi ese mosara musisina kana chinhu woziva uzive kuti inotora how long kuti vazo activate kuti ma 12 months achava kuti vachatipa mapermit here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofreeza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit like vakambo expired dzakapera dzatikazorenyuwa vanhu vakawanda mari dzakatombofutisa dzakadaro saka wautongogara wakabvisa mari yako imomo chete.
Danho ratorwa nemabhanga mazhinji muSouth Africa rinouya kunyange hazvo tsamba yakanyorerwa mabhanga aya musiwambudzi 29 nemukuru webazi rinoona nezvinoitika mukati meSouth Africa Valive One Tommy Makode iyo iri mumaoko eStudio 7 ichikurudzira mabhanga, makambani, vashandirwi pamwe nezvikoro kuti vasakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya kwemwedzi 10 nemiviri iri kutevera. Chero zvizvarwa izvi zvaratidza umbowo hwekuti zvakasvitsa mapepa ekuti zviwane magwaro matsva anozvibvumidza kuramba zviri muSouth Africa. Tsamba yavamakode iyi inotiwo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvinobvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa kusvika musi wazvita 31/2022. Vamwe vanoshanda mumabhanga aya vati titaure nagavana webhanga guru remuSouth Africa South African Reserve Bank valesecha kanyago asi hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakode pane zvave kuitwa nemabhanga emunyika yavo sezvo vanga vasati vapindura tsambambozha yatavatumira. Asi rimwe gweta remuSouth Africa uye vari chizvarwa cheZimbabwe Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemabhanga aya hazvisi pamutemo.
31st December inongova date rokuti permits ndopa anoperera asi pane grace period kana kuti time inotendegwa maZimbabweans kuva ari muSouth Africa vachiita yatingati winding up of zvinhu zvavo kana kuti kana vasiri kuita winding up kuti vadzokere kumusha vachi applyera tinoti ma mainstream permits pa anarimo mu immigration act. Zvimwe zvokuti munhu uno dzingwa pabasa zvezvatova zvino zvisiri pamutemo kana kuti zvokuti bengi rokuvharira account zvino zvisiri pamutemo zvavanofanira kuti vaone malawyers nezvazvo.
Vashumba vakurudzira kuti zvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvitsvage mamwe mapepa uku pachiitwa nhaurirano dzekuti dambudziko remapepa rawira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi rogadziriswa sei.
Takanguva tataura zvone izvo kuti Home Affairs iri kuti fanai kuapplyira mamwe mapermits zvavazva kwatangodzokera futi kuti vanhu vari kui ngava applyire ma mainstream permits. Zimbabwe exemption permit ibepa kana gwaro rakauya nokutaurirana pamastakeholders nehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa. Saka kana pane zvatiri kugwisa kuchinja sezvatiri kuidza kuita uko zvino kuti zvimwe zvinhu zvirerusiwe maZimbabwe enzaramba achikwanisa kuva akagara muSouth Africa vava chishanda nokudzidza imomo. Tine imwewo approach yatinoona kuti tinogona kutevedzera ndo yatiri kuzama kuita yatinoti diplomacy kana kuti negotiation.
Dare remakurukota ehurumende yeSouth Africa rakabuda nechisungo svondo rapera chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvakanga zvapiwa mvumo yekugara muSouth Africa mushure menhaurirano dzaka kwa pakati pehurumende iyi nehurumende yeZimbabwe zvitsvage mamwe mapepa matsva anozvibvumidza kugara muSouth Africa mushure mekunge dare iri ratora danho rekuti mapepa akanga achishandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe izvi achazenga sashande kubva pakutanga kwegore rinouya. Asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe izvi gore rimwe chete kuti zvigadzirise magwaro azvo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kukaribha nechirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye haachawane mari yakawanda munguva ino yeCovid-19 zvichienzaniswa nenguva yakare denda iri risati ranetsa munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nguva dzakawanda panoita mhirizhonga mubasa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana. Mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvari Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari pabonde. Muzvari Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakasununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza. Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakafirwa nemurume wake makore makumi maviri apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu. Mukuru wesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda neNational AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesawo bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda.
Vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga mabenten kana takutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvari Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo chiuru nemazana matanhatu kana kuti 1600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekaribha nechirundu. Mapurisa anoti Zimbabwe haina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye haanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde.
Rine meeting ngenjuri judiciary isusu enforce the law, laws are made in parliament, so I would advise you kuti if there are questions relating to my laws you could talk neve Ministry of Justice.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo vadzihambe zihambi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi gweta guru raimboshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengesera nabonde. VaBhamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ari kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya usiku nechinangwa chekutsvaga varume vekuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific izvozvo zvinana loitering living off the proceeds using your house as your hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvesesha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri kana kuti 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 135,337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe nemakumi mana nevasere kana kuti 3,809,048. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,830,542. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yava kuziva kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzaakadzingwa kana kushaya dzemaby elections dzave kuzoitwa muna kurume wegore rinouya zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vakabuda pachena kuti hapanazve kuvandudzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro rayo remitemo. Asi mamwe mapato anopikisa anosanganisira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa anga achiti hurumende yakanga isingadi kuita sarudzo dzemaby elections idzi ichihwanda nedenda recovid-19. MDC Alliance yagarawo ichiti mitemo yakawanda inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sezvakakurudzirwa nemasangano pamwe nemapoka akaongorora sarudzo dza2018. Mapato anopikisa aya anotiwo zvakare commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge yakazvimiririra pasina kupindira kwehurumende kana bato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti zvese izvi kutungana kwembudzi sezvo zviri kubva kumapato ari kutya kupinda musarudzo nekuziva kuti anokundwa. Muguziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata mutezeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance, Muzvare Ellen Shiriedenga, pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza Muzvare Shiriedenga kuti vanoti kudii nekuziviswa kwemwedzi uchaitwa sarudzo dzemabai elections.
My elections equal zero, never means impact. And at number of my issues. So, take that I did by right, but in Jaka Nuno, Katia Santemo Zimbabwe, the Constitution, notarized the Mabai elections, and often rocket 90 days can acquire a councillor can have the MP watch. So, we're looking forward to the time of elections are going to occur.
Gaga jimunoti nezvataurwa namuzvare Ellen Shiriedenga panyaya yesarudzo dzemabai election.
Sarudzo nguma chonga maita basa dzanzi dziriko muna machi. Hatigone kuti chinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu. Uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondera nyaya dzeCovid. Inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu. Kufura sarudzo. Kunana South Africa baba kuitika my election, ma statistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka tinenge takaita muna 90 days. Hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichisa upenyu hwevanhu panjodzi chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu. Pasi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndozvakaitwa neZANU PF.
Ndodzoka kwamuri Muzvare Shiriedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti Gakanje muri kuda kupindura pindura itinzwe Chechi akapuwa nomba kana mchezo rangarira mukoma jongo vanhu vasingaende kumachechi
wanungwa sinyende kumabawa chayu mashofu chawa ya kumida kubawa isuse Zimbabwe sisi zano pifa atipo une kukoshesa election kukura upenyu wa mungu election nunu muna kuitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu wa rasi kani kune kumutorena saka alava nava zavari havajato ziyo zavanoda anozi marifumu zavari kutawa apana chisina kuitwa kana mpani ya mitigawasi mkawaitawa apana reform ya waru kutawa isina kuitwa zese saka rekomendwa saka itwa.
Awo wangu wari nengo yewe chidiki ya Zanu PF mudundure Harare wa Alex Kakanje. Manzwa ozvakare kubva kumutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance muzvare Ellen Chiriedenga. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemire weStudio 7. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusei muchinzwa nhau dze isindebele.